manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gume guru 1 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reMDCT rinoti rinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko vari kuchikwata chavakristu mutsvangwa chekuti varegererwe, asi richiti rakamirira kuona zvichaitika musarudzo dzegore rinouya. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari havasi kutambira kutengeswa kwechidimbu cheHarare Gardens nekanzuro yavo kuAfrica Sun Private Limited. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naamai Gwen Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti rinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hondo yerusununguko vari kuchikwata chavakristu mutsvangwa chekuti varegererwe, asi richiti rakamirira kuona zvichaitika musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nechikwata chesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association chinotungamirwa navamutsvangwa, icho chakaumba boka richaona nezverunyararo munyika reWar Veterans Peace Initiative. Chikwata ichi chakatorawo mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nemabasa akaipa akaparwa nevamwe vakarwa hondo yerusununguko makore ose adarika ekushungurudzwa kwevanhu veruzhinji zvikuru vanopikisa hurumende yeZANU-PF. Mutauriri weMDCT Robert Gutu vanoti sebato rinotya Mwari vachatambira chikumbiro ichi, asi vachitiwo chakatanga ndochakachenjedza. Ngatinzwei vachitaura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinotya Mwari, tiri bato rinoziva Mwari, tiri bato rinoziva kuti kune tsika yokuregerera. Saka tikangoti tinozvitambira hedu zvakataurwa navakristu pamutsvangwa vachitivo vane urombo vakamirira vamwe vavo macomrades kuti mavo veterans pane mabasa avakaita mamwe echibhanditi vachiponda vanhu, vachiuraya, vachipinya madzimai, vachipisa dzimba dzavanhu nezvimwe zvakadaro zvounharadada zvakawanda zvavaiita munyika mose umo. Asi toda kuzoti tione zvine zviito zvavo tichienda mberi kukamberi patiri kuendapa kuti vari kurevesa here kana kuti vari kungoda kutibata kumeso. Tinonyanya kudazve kutenda vamutsvangwa pavakativo vava nekomiti ichange ichiongorora kuona kuti sarudzo ichaitwa gore rinouya 2018 ichaitwa murunyararo pasina mhirizhonga. Izvo tinozvitenda nokuti sarudzo zhinji dzomuno muZimbabwe dzinonyanyo kutarisana nedambudziko reviolence, vanhu vachityidzirwa kunyanya kumaruwa uko, vamwe vachitorohwa, vamwe vachipondwa zvokukuvadzwa kusara vava zvirema, vamwe kutovurawa chaiko, madzimai vachibatwa chibharo, misha ichipiswa nezvimwe zvakadaro zvounharadada zvinoitwa. Saka isu hatichiramba takaongorora nokuti hatisi vanhu vakaomesa mwoyo, tiri vana vaMwari vanoda zveumwari.
Vaguto, tinoona kuti iro sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rane zvipoka zviviri, kune chimwe chipoka chinotungamirwa nava Patrick Nyarwata. Mungaona here mapoka yayo achizoita zvimwe chete kana kuti vachiita zvakasiyana?
Izvo zvinonetsa kuti tingavona kuti vangaita zvimwe chete here, nokuti ava vefaction yava Patrick Nyarwata havasati vabuda pachena vachitaura ivo kuti vanokumbira ruregerero kana kuti vachada kuti pave nesarudzo inoitwa murunyararo. Saka tingati isu chakachenjedza ndechakatanga. Zvetinonyanya kutarisira sokutaura kwandamboita zviito zvavo kuenda mberi going forward, nokuti hanzi muromo hauzarirwi nerwizi Jonga.
mutauriri weMDCT Vaobeti Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwevanhu vari kunyoreswa kuvhota uye vanyoresa kusvika pari zvino pasi pechirongwa cheZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC icho chakatanga mwedzi wapera. Mukuru weZim Rights VOK Machisa vanoti rimwe dambudziko riri kutadzisa kunyoreswa kwevanhu vakawanda pazuva kushayikwa kwemacommissioner of oaths panzvimbo dziri kunyoresera vanhu kuzovhota. Asi vanoti sangano ravo richaedza kugadzirisa dambudziko iri kuburikidza nekuisa vamwe vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vanenge vachishanda semacommissioner of oaths. Vanotiwo vari kushushikana nekusabuda kweveruzhinji vachienda kunonyoresa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Kuona kuti pane kusasungunuka kana kusafara kwemhuri yeZimbabwe nenyaya yekuti pane kunonoka kuri kuitwa. Vari kutora nguva yakarebei munhu mumwe chete asati arejistwa kuvhota, uyezve nyaya yemacommissioner of oaths iri kuti nesei panenge pasina macommissioner of oaths vanofanira kutomboenda kumwe kuti vanokomishinwa nyaya yavo yeproof of residence wonobhadhara madhora futi ikoko. Saka kurudziro yedu yatati nayo ndeyekuti kana ZEC dai yaikwanisa yaifanira kuti imeke sure kuti macommissioners of oaths aya anowanikwa aripo nguva nenguva. Uyewo isusu seboka rakazvimiririra tiri kushanda nemagweta akati wandei wandei tiri kufungira kuti tichazama nepatinogona kuti tinge tine macommissioners of oaths edu anenge ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Asi muri kugutsikanawo here nemabudiro ari kuita vanhu vachienda kunonyoresa kuvhota kunyange hazvo zviri kunonoka?
Hatisi kugutsikana nokuti vanhu havasi kubuda neuwandu hwavo. Handisi kuudza kuti tiri kuzama nepatinogona isusu seboka reZim Rights kuti tikurudzire vanhu endai munorejista kuvhota, asi tiri kuona pane kunonoka kuri kuita vanhu kuti vabude neuwandu. Asi ndichataura ndichiti hari yavira zvayo, asi kuti tichiti taakuda kumona hatisati taakumona. Pavachazoita blitz yekuti vaakurejista munhu wese, ipapo tichada kukurudzira kuti munhu wese ngaabude. Asi iko zvino nezvatinazvo izvozvizvi, haa, vanhu havasi kubuda, zvinotigutsa.
Muri kuonawo here madzishe masabhuku nevamwe vemamwe mapato vari kupindirawo mafambisiro ari kuitwa zvinhu
izvozvi? Kunotori nezvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kuitika mumacommunities, zvekuti kune kumhanya kuri kuitwa kuya kwatingati matoitoi, kune kushandiswa kuri kuitwawo masabhuku nemamwe madzishe vachitoudza vanhu kuti inini kwatava kuenda uku kwakuda kuti musimbise musangano weZANU PF, kana kuti kana musimbise musangano watinofungira kuti ndiwo unofanira kuramba uchitonga, zvinove zvisingabvumirwi nebumbiro redu remutemo.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa vari parunare neStudio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti nhengo dzaro hadzisi kutambira kutengeswa kwechidimbu chepaka yeHarare Gardens nekanzuro yavo kukambani yeAfrica Sun Private Limited kuti iwedzere hotera yayo yemonomotapa. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sevagari havana kutanga wapiwa mukana wekuti pfungwa dzavo dzinzwikwe pasati patorwa matano, uye vekanzuro vacho vakapinda mumusangano wekutengesa paka iyi vanonzi vakanga vasingawirirani. Vanoti kana kutengeswa kwenzvimbo iyi kwakaenderera mberi vachatora matano anokodzera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei vashumba vachitsanangura.
Isusu sesangano chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti zvinangwa zvekuda kutengesa chidimbu cheHarare Gardens hazvisiri kunyatsa kujekeswa kunze kwekungobuditsa pfungwa dzekuti imwe nzira yekuda kuwandudza kuwanikwa kwemari kukanzuru. tichikurukura nameya weguta reHarare wakaedza kuda kusindisa kuti wakadhurisa nzvimbo yacho iyoyo kuti wehotera awa waremerwe nekuitenga uku wakanzuru ichiwana mari. Asi tikada kunyanya kuzvitarisisa, kune nzvimbo zhinji dzinogona kuwedzanga dzakatengeswa.
Iyo paka yeHarare yakakosha zvakadii kuvagari zvekuti mungasarudza kuti irambe iri zvairi pane kuti kanzuri iwane mari?
Kwatiri isusu, chikamu cheHarare Gardens chinowe mufananidzo kana kuti chinowe nechiremera chenhoroondo yeguta, nekuti Harare Gardens haina kutangwa iko zvino. Inzvimbo yawe mundangariro dzevagari kuti pose pawari Harare Gardens inzvimbo yemafaro, inzvimbo yekusanganirana, vanhu vanenge vachida kuwerenga, vanoda kusasana nevamwe vanoda kutora mifananidzo. Ndiyo nzvimbo yavanotiwo nzvimbo yakasununguka kuti vange vachisangana.
Saka mune matanho amuchatora here sesangano?
Tichasvika panguva yekuti tinogona kuenda kumatare edzimhosva tichimboenda kundobvunzavo kuti zvinoita here, zvinokodzera here kuti kanzuru imwe inotengesa nzvimbo dzakakosha kudaro kuvagari. Takaona vachipa adveti mumanewspaper. Tiri kuzivisa vagari kuti ipai pfungwa dzenyu kuti kutengeswa kwenzvimbo iyi kusabudirire.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemuimbi wenziyo dzechitendero Shumirai Gumbo. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7. Tiri kunzwa kuti pane urongwa hwauminahwo hwekutsikisa damba refu idzva. Mungatudze kuti rinonzi damba refu iri?
Damba refu idzva rati kutsikisa rinonzi nguva yaMwari. Tikutarisira kunge tapedza kupera kwaOctobha kana kutanga kwaNovemba.
Sei makaripa zita rekuti nguva yaMwari?
Ndakaripa zita rekuti nguva yaMwari nekuti ndakanzwa mukati memwoyo wangu kuti nguva yaMwari kana yakwana, uye nyange zvinotaurwa neshoko raMwari kuti kana nguva yaMwari yakwana hakuna anogona kumisa ropafadzo yaMwari kuti ive pamusoro peupenyu hwako. So ndosaka ndakaipa zita iroro rekuti inguva yaMwari yekuti imaropafadzo adururwe pamusoro peupenyu hwangu, pamusoro peupenyu vamwe vanhu vakasiyana-siyana vangadai vanga vachimbosangana nezvimhingamupini zvakasiyana-siyana. Inzira yekuda kungokurudzira vanhu kuti nyange zvinhu zvikamboita kunge zvaoma, kana nguva yaMwari yakwana yekuropafadza hakuna anogona kusvika mabreaks eropafadza.
Mukambotimbire here zvishoma iko kamboika kaka?
Zvakanakai. Nguva yaMwari yako yakwana, nguva yangu yakwana, tarira yako yakwana, hapana anotsika mabreaks. Ndiyo korasi yacho.
Thank you.
Asi zviri nyore here kutsikisa manzi muZimbabwe?
Pari zvino ndingati zvava nani, hatingati zviri nyore. Ndichitanga kupinda mune zvekuimba izvi zvairema kuti uwane contract yekuti ukwanise kurekodha. Asi izvezvi recording studios awanda. Asi chinoneta imari nekuti ndo panonyanya kukurira vanhu vazhinji pamari nekuti haazi affordable kune vanhu vazhinji. Asi kuvapo awanda mastudio muno muZimbabwe. Saka ndingati zvinorema nekuti zvasiyana nekare pekuti ukaenda kune studio sezvanga ari mashoma vanokuudza kuti imba uchidai, imba uchidai ndo zvatinorekodha. Pazvasiyana izvezvi kana uine style yako yemusic hapasina chakurestricta nekuti mari yako chete ndiyo inongotaura.
Ko iko kutengesa maCD kwacho kuri nyore here nekuti tiri kuona kaya kuti nyaya yepiracy inenge iri kunetsa makoronyera?
Kutengesa maCD ndokuri kunetsa nenyaya yekuti maCD azara mutown. Zvasiyana neka mumaroad mastreets vanhu vari kutengesa pirate iyo yamadai kutaura. Zvasiyana nekare kwekuti maCD waigona kungotenga musinalong kana mnana express mumashops angari reputable yekuti vaimbi vaizowanawo maroyalties. But izvezvi uchingotsikisa nziyo yako iwe wacho usati watombotanga kuitengesa inenge yatozara mumastreets.
Zvekuimba izvi zvakatanga rini?
Ndakatanga kuimba ndiri mugrade 6. Ndiri kuchechi inonzi Zayoja Forward in Faith. Ndichikurudzirwa naivaiva mufundisi wangu panguva iyoyo naamai vangu nevamwe sisi vangu vanoimbawo zvakare.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa nekuti koka Mwari akukomborerei.
Aiwa, nemiwo tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kumuimbi Muzvare Shumirai Gumbo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwezvimwe zvakaita semafuta ekubikisa nemafuta edzimotokari mumaguta kunonzi kuri kubatawo vanhu vekumaruwa, sezvo zvinhu zvizhinji zvavanowana muzvitoro kumaruwa ikoko zvichibva kumaguta uye zvichitakurwa nedzimotokari idzo dzinoda mafuta ekufambisa. Izvo zvinonzi zvinozoita kuti mitengo yezvinhu kana zvasvika kumaruwa ikwidzwe zvakanyanya. VaStanley Torima vekudete kumateveleland north vanoti mudunhu ravo maitawo dambudziko seriri kungobata nyika yose rekushayikwa kwezvinhu zvinosanganisirawo kana mari chaiyo. Ngatinzwei huri kure yataita navo panyaya iyi.
Kudete kwakatosunga kufanana nedzimwe nzvimbo dzose dziri munyika. Sezvo munongoziva kuti kana mafuta akashayikwa edzimotikari, chinotevera ndechokuti zvinenge zvasara zvirimo mumashops zvichaita sei, mitengo yazvo zvichakwira. Kana mitengo yazvo yakwira, zvinenge zvitaridzira kune vakamboona vakamborarama upenyu hwa2007-2008 kuti zvinhu zvingangozoshayikwa mumashopu. Saka zvinotevera ndechokuti kana mitengo ikakwira, zvichashayikwa mumashopu. Kana zvichishayikwa mumashopu, zvodzokera futi kuzi kublack market, mari haitombowanikwi, zvinhu zvakatooma.
Saka ini muri kurarama sei, muri kuwana sei mafuta ekubikisa iwayo nepeturu nemari dzacho?
Mari hatitombodziwani. Mari hakuna, ndochokutanga. Chechipiri, mafuta wekubikisawo kana waita rombo rakanaka unokwanisa kungosungana nawo mushopu. But zvakaitika ndezvekuti pakakwira mafuta edzimotikari, mafuta iwawo wekubikisa mapraizi zati na akamba akwira saka po unenda une mari yogara uchijaira iyaye unosvika uchikwanisa kudzoka usina because hakuna mazano munano ogara ine mari yekuti anosaranika mwe kamari paruti
tirikunzwa kuti mune dzimwe nzvimbo zvakaita semafuta cooking oil 2 liters anzi yaifana kuita kuma $3 something yakuita kuma $5 dzimwe nguva mwashitaka na $7 iko kwaari kuita mari
kuti vara chokwadi haugoni kutombozosvika pa 2 liters ndezvekurorama zvomusiyoyo but kunoko achiri kuita ma $5.60 anga asati asvika kunana $7 handisati ndaona shopu yandakaona yange achiita $7 but ndomaonero azvaita mafuta okubikisa sipo yokugezesa nesipo yokuwadzisa zvakakwira musi wazvakwira tichado titopinda mashopu kuti titenge takatombowana pakatovharwa pane imwe shopu yandakanga ndida kuti ndinotenga yandajaira nokuda kwekuti vava kutoadjasta maprizes ivava kutonyatsokumagadzika papozisheni zvinoenderana nokuti kwavari kumatenga akuita mari
vanga vari mugari wekudete kudunhu rematevelerland north vastanley torima vari parunare vari kudete kwakare nestudio 7 Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naMai Gwene Mugabe vekereke Fountain of Life Word Ministries iri kuCalifornia muno muAmerica.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Nokukwazisai mose musitara mambo Jesu. Ini ndinoitwa mufundisi Gwen Mugabe. Ndiri mwanasikana akazvarirwa mugweru, ndiri mwana wekwaMusembozi. Asi ndakazororwa ndikanzi Mai Mugabe vanobva kuMashingo. Chandinga ndekukurudzira hama dzangu sevana veZimbabwe. Scripture yandakakura nayo ichindichengetedza. Jeremiah 29 verse 11. Notudza kuti Mwari vane rongwa yakanaka neupenyu hwedu. Vane ndangariro dzakanaka dzekuti tibudirire tive neramangwana rakanaka. Pari zvino ndiri kushanda neushumiri hunonzi Elim Interdenominational Ladies in Ministry yekubatsira vatungamiriri vana mai mufundisi vafundisi kadzi madikoni mai elders echidzimai nekuti Mwari vane rongwa yakanaka nepamusana peupenyu hwedu. Saka takateerera pazuva ranhasi ndoda kutaura nehama yangu mwana weZimbabwe kuti Mwari vari kutifunga hazvina basa kuti zvinhu zvakamira sei ngatitizirei mavari nekuti vanotaura kuti idombo rakakwirira ndimwari vanotida dzimwe nguva patinoremerwa ndivo nhare yakakwirira kunyange zvinhu zvikaita sei kuronga kwavo hakusandoki nekuti imomo tozoudzwa kunzi zvinhu zvese zvinoshanda muzvakanaka kune vanoda Mwari.
Kune avo vari kuZimbabwe vane pfungwa dzekuti kana munhu achinga aenda kuAmerica kunana Canada kunana Australia UK haachanamati ishoko ira mungavasiri kuti hongu zvazvo takaenda kunyika dziri kure asi tinongonamata tichishumira zvekare even murimi rwechiona.
Amen. Zvandingangotauri ndezvekuti pane kunamata kunamata hongu kana wabva pamusha wabva paunenge wakakomberedzwa seni ndakabva ndichiri mhandara pressure iripo kunze uku kana usina kuwana support system asi zvandinokurudzira ndezvekuti kana wasvika muguta wana kumba kwekuti ndawana kwekuenda home church kana maona idzodzo ndidzo hama dzatinopuwa naMwari munyika yevatorwa ndizvo zvatakakwanisa kuti isu tisimbe guta rimwe nerimwe randakagara ndakasvikowana kumba kwekuti pandandiri kuCanada ndaienda kuVictory Bible Church pandandiri kuTennessee ndaienda kuNew Life Bible Church saka musatye kurega vana vachienda asi zvakakosha kuti munge muchitarisa kuti wazowana here kwekuenda dzimwe nguva unosvikoshaya kwakafanana nekwawaienda uri kumba asi kune scripture inondibata iri muna Hebrews chapter 10:25 hanzi do not be like those who neglect fellowship kana takadzidzisa vana vedu kana tikaramba tichivatsvaga tichibvunza kuti waenda wawana ani vazhinji vana vandagara navo mumba mangu vabereki vavo vanenge vachitoziva kuti izvo mwana wangu ari kugara kumba kwamai Mugabe namufundisi Mugabe
Ende kana achibva kumba, achibva kumusha mwana, zvakakosha zvakadini kuti unge uchimutsvagirawo navabereki, vane vana vezera rake mwana iyeye. Tovapa panhare kuti mwana ari kuuya ikoko kuchikoro. Vedu wei nditarisirei.
Tete Plaxidus, nyaya yamuri kutaura inyaya inokosha. Handizivi kuti vanhu muri kunzwa nyaya dzinotaurwa dzinonzi human trafficking. Zviri kuitika kuvana vedu veZimbabwe. Ini nepamusana pebasa randinoita vanhu vanotaura. Chikudza kuti ndakauya. Takanyora pamapepa kuti izvo tine mari asatina. Wouya kuno vana vototanga kugara nevarume zvekungodaro-daro. Nepamusana pekuti vanenge vachida kuisa sadza patafura. Saka kugadzirisa nyaya yekuti mwana asati aenda. Anowanawo kwaanotizira zvikarema. Kwaaenda anogona kusumudza runhare achiti ndaremerwa. Kana masama pane vamwe vana vatova vana vedu nepamusana pekuti vaiti kana yanguva yezororo vanofona togona kuuya vouya tongogara patiri ipapo nepamusana pekuti kana tiri kumusha tinoziva kuti izvo pazororo tinoenda kumusha pazororo tinosangana semhuri asi kana vaakuno hakuchisina support system yaiyeko kumushaya asi kana muchinge mavagadzirira whether iri kuburikidza neshamwari kuburikidza nehama munashi vanowana ivavo vanhu vekuti ndokwanisa kusvika ndidyowo sadza hama dzangu mwari havana kutikanganwa ndinamatewo nepachipfupi
ihongu
baba ndokutendai nemhuri yangu iyemi mwari munoronga munotivisa mumhuri dzakasiyana siyana makaronga kuti tive mumhuri yezimbabwe ndinotaura maropafadzo enyu panyika yezimbabwe kubva kuzambezi kusvika kuna Limpopo Mwari ndinosumudzira maprovinces ese 10 eZimbabwe ndichaisa mumaoko enyu. Ndinoisa vatungamiriri vedu. Ndinoisa mhuri dzedu dzeZimbabwe. Ndichitaura ropa raJesu pamusoro penyika yedu. Tiri mwari tirangarireyo. Mwari tirwireyo. Gore ratakatarirana nayo nemaelections. Tinotaura runyararo rwenyu. Tinotaura kuda kwenyu. Tirwirei muchitire zvakanaka. Muchengetedze vana veZimbabwe vakazara nediaspora. Mwari. Mutirangarise zvamakatidzidzisa tichikura. Tirangarire mhuri, tirangarire vabereki. Titewo zvakanaka asi zvikuru sei ponesai mweya yedu. Muzita ramambo Jesu Kristu ndanamata kutenda. Amen.
Manzwa hurukuro yakaitwa na Prasidius Jeremiah wa Studio 7 na Mai Gwen Mugabe vekereke Fountain of Life Word Ministries iri California muno muAmerica. Iye zvino tokupai kambo kanonzi pamutongi kubva kanonzi pamutongo kachibva kuna Rashid K Muzori. Tanzwisa chaiyo nzwisa yekambo pamutongo kubva kuna chikomana chepauzumba Rashid Knowledge Muzori kambo kabva kwamuri kachuya kabva kwatiri kuno ku Studio 7 kachuya kwamuri ikoko sezvo ngo yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare Batore MDC tirino tinotambira zvaro chikumbiro chevakarwa hunde rusununguko vari kuchikwata chava Chris Mutsvangwa chekuti varegererwe nekukanganisa kwavakaita makora apfuura Sangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari havasi kutambira kutengeswa kwechidimbu cheHarare Gardens nekanzuro yavo kuAfrica Sun Private Limited. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Standekile Musanga.